This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vateereri, tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anhasi uri musi wesvondo chikunguru 19, 2015. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ni 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Bato reMDC Renewal Team ropeta urongwa hwekuumba matunhu pamberi pemusangano weCongress uchaitwa muna Nyamavhuvhu. Vashandi vemumabhanga votambira mutongo wedare reSupreme Court wekuti vemabhanga vowedzere vashandi wavo mari dzemihoro vachitarisa kuti kambani iri kushanda zvakadii. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi echiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Bato reMDC Renewal Team rinoti svondo rino riri kupeta urongwa hwaro hwekuumba utungamiri hwematunhu kuburikidza nekuumba dunhu reSouth Africa. Munyori anoona nezvesarudzo mubato iri vaSettlement Chikwinya vanoti danho iri riri kupawo mukana kunhengo dzebato ravo kudoma mazita evanhu vavanoda kuti vazotora utungamiri hwebato pachaitwa Kongresi yebato iri yekutanga pakati paNyamavhuvhu. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Prosesi yatiri kuita mukoma izvi zvino tikanzwa nemaprovincial conventions kwatiri kuti vanhu vange vachisarudza utungamiriri hwavo hutsva vachiuya kana nemazita avanofunga kuti izvi ndo rinogona kunge richiita. Inini ndakamirira bazi resarudzo kana kuti maelections ndini ndiri kufamba nechikwata chiri kufamba matunhu ese kana maprovinsi ese. Sange tiri muSouth Africa tichipedzisa nekuti South Africa iprovinsi kana takatirasa nekumusangano kwedu. Vanhu vari kubuda neuwandu hwavo. Utungamiriri huri kubuda hwakajeka, utungamiriri hune vanhu vatinoimba kuti vanokwanisa kuunza chimiro chakajeka muvanhu vakakwanisa kuzvika pavanenge vachitaura nyaya yeshanduko muno muZimbabwe. Mazita ari kubuda akawanda akasiyana siyana. Sezvandataura pakutanga mukoma Jonga, musi uno zvagwamwana regai tibhuya kutenderera kuti kana ari mwana musikana zita rake rinenge richinzi rakati, kana ari mwana mukomana zita rake rinenge richinzi rakati. Regai tzvimbosiya zviri mudundundu kuti Congress taakupemberera ndokuti mhemberero dzacho dzigunyanzinyakidza dzakawanda. Iye zvino ndikati ndenge taura mazita ndingavhiringa vamwe vasati vaona mukana wokutaurawo mazita avanoda.
Kupatsanuka kwakaita bato renyu vamangoma nevamwe vachibvawo mubato iri, kune zvakakakanganisawo here muutsigiri hwenyu semafambiro amuri kuita muchiona mumatunhu?
Patakabuda navamangoma badi kuti vanhu vakanga vachiona utungamiriri sezvatakanga tiri muimba imwe chete navatangirai. Pakabuda paina vabiti, pakabuda paina maihondo, tikabuda tina navasepangomo, tikabuda tina navamangoma. Tikange taita chinhu chedu chimwe chete. Kubva kweumwe wedu pakati pedu zvinokanganisa vamwe. Kana izvozvo hatingaregi kuti hongu kubva kwakaita vamangoma pane vanhu vakakahadzika kuti chii zvakare zvava kuitika izvi. Asi nekuti vanhu vanozoona kuti vasara ava ndivanani uye zvavakamirira chii, vaenda ava ndivanani uye zvavakamirira chii, isu tinoimba kuti tiri kunzwikwa navanhu nyaya yedu. Saka naizvozvo tirambofira mberi nekubata kwatakaita, tiramba tichiremekedza zvatakabudira muimba yakanga tanga tichungamirirwa navatangirai. Tinoshuvira vamangoma navamwe vavo rwendo rwakanaka nekuti nyaya yedu tese yatakabatana inyaya yekuti tinge tichiunza shandiko kuvana veZimbabwe.
Avanga vari munyori anoona nezvesarudzo mubato reMDC Renewal Team vaSettlement Chikwinya vari parunare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union kana kuti Zibau rinoti runotambira mutongo wedare reSupreme Court wekuti vemabhanga vavedzere vashandi vavo mari dzemihoro pachitariswa kuti kambani imwe neimwe inenge ichishanda zvakadii. Izvo zvinotevera kupikiswa kwakanga kwaitwa kuSupreme Court nesangano rinomirira vemabhanga reBanking Employers Association of Zimbabwe richipikisa mutongo wakanga wapiwa nedare reLabour Court wekuti vemabhanga vavedzere vashandi vavo mari dzemihoro pachitariswa mamiriro ezvoupfumi kana kuti inflation. Tabata mutungamiri wesangano revashandi vaPeter Mutasa kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Kana munhu achienda kudare unotarisira zvinhu zviviri, unotarisira kuti unokunda kana kuti unotarisira kutiwo zuva rinenge risina kunaka kwauri ndo unokundwa. So takagamuchira mutongo iwoyo, zvino tiri kutarisira kuti todii kuenda mberi.
Mungatsanangurira here vateereri pamwe nedzimwe nhengo dzenyu kuti mutongo iwoyu unorevei?
Mutongo uyu unoreva kuti kubva gore re-2012 tichienda mberi, musekita mari dzevashandi dzitange dzichikwidzwa maringe nekukwira kunenge kuchiita mitengo yezvinhu zvizhinji zhinji inonzi inflation tichishandisa index yeCPI. Kana tadaro toseta mari inofanira kutambirwa, toronga mari inofanira kutambirwa nomushandi wese muindastri medu. Mumakambani mamwe rimwe nerimwe vashandi variko vozotaurirana nevanoshandirwa maringe nekuti makambani iwawo ari kufamba sei, vari kuwana chii pakushanda kwavo, vopiwa mari dzinopfuura vamwe musekita medu.
Saka zvasiyana papi nezvamaidawo imi sevashandi?
Isu taitarisira kuti kusekita ndiko kunosetwa mari inopfuura kudyiwa kwaitwa mari neinflation. Tichitarisira kuti mushandi mumwe nemumwe awanewo mari inowedzerwa pane mari yaanenge achitambira makore ese. Taisa inflation kuitira kuti mari chaiyo inozosara inge yawedzerwa, nokuti inflation inongotsiva chete kudyiwa kunenge kwaitwa mari panguva yatinenge tichitsvaya kudzorera iyi. Saka ndozvataitarisira kuti zviitwe paindastry. Asi kunyange zvakadaro handioni kuti tinenge tanyanya kurasikirwa nacho, nokuti isu seunion tichati tikapedza kuno kuindastry todzokazve tobatsira vashandi through maworkers committee kuti vatangezve kunegosheta vawane mari chaiyo kunze kwekudzorerwa mari yadyiwa neinflation.
Vanga vari mutungamiri wesangano revashandi vemabhanga reZimbabwe Bankers Workers Union vaPeter Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7. Kusarongeka kwevari kupinza chibage munyika kubva kuZambia kunonzi kuri kutadzisa kupinda kwechibage chinotarisirwa pamwedzi. Zvinonzi matani zviuru makumi mana echibage ndiwo ari kukwanisa chete kunge achipinda munyika pamatani anenge achitarisirwa ezana rechiuru anonzi akatengwa kubva kuZambia mukati mematani anosvika miriyoni imwe chete. Asi sachigaro wesangano revanogaya upfu reGrain Millers Association uye variyo vari kutungamira kupinzwa kwechibage nevemakambani vatafadzwa musarara, vanoti ivo nehurumende vari kushanda zvakasimba kuona kuti chibage chapinda munyika.
Pane zvino tiri pakati pekutaurirana nevari vechibage vari kuZambia. Chirongwa chekupinza chibage chiri paviri. Pane chibage chiri kuuya chiri pasi pechirongwa chehurumende, kwozovawo chibage chichauya chiri pasi private sector kana kuti mamillers nematraders. Takaita dare pekutanga panyaya iyi svondo rakapfuura pamusangano weZimbabwe Food Conference at the Expo. Pakabuda nyaya yekuti nokuda kwokuti takuda chibahwe chakati wandei kupfuura madzo ese, tinoda kuti tivandudze mabasa anoita kuti tikurumidza kupinza chibage. Pari zvino tichitarisa nezviripo tinokwanisa kupinza chete 30,000 per month. Isusu tinoda kuti tikwanise kupinza 100,000 tons per month. Saka tine urongwa hwakati wandei hwatiri kugadzirisa, hwo hwacho hunosanganisira kuti tikumbire hurumende mbiri dzivhure mabhodha ashande 24 hours, uyezve tiite kuti urongwa hwokupiwa kana kugadziriswa kwemapepa pamabhodha hukasike, kuitira kuti rori imwe neimwe inenge ichiuya pabhodha ichapedze nguva inopfuura 1 hour iripo inge ichipfuura nechibage chiya. Chimwe zvakare, tinoda kukumbira kuti SADC ibvi kubvise mutemo kana kuti imboisa parutini kana kususpenda mutemo unonzi third party rule unorambidza kuti kana iri motikari kana rori yabva kusouth africa yakarejistwa kusouth africa ikatakura zvinhu kubva kusouth africa ichienda nazvo kuLusaka haibvumidzwa kuzotora chibage kubva muLusaka kuya muHarare. Zvakada kuti mutemo ubviswe kuitira kuti marori anenge aendesa zvinhu kuLusaka kana kuti muZambia kana kuti DRC kana odzoka akwanisa kuti takurawo chibage achiunza muZimbabwe.
Koimiwo nehurumende madii kungobatana moita chikwata chimwe chete pakupinza chibage apa pane kuti private sector ichipinzawo nediviri hurumende nediviri?
Hurumende iri kunza chibage sokuza kwedu chinenge chichienda kune vakadumburwa nenzara. Isisi tiri kuuya nechibage chatinoti tizogadzira zvokuzotengesa chingava chikafu chezvipfuyo kana kuti chevanhu. Saka hurumende ine chirongwa chayo chayaitira kuti ibvise nzara kunzvimbo dzakatsva. Isisu tiri kuunzira chibage kuti tiise muzvitoro.
Ava vanga vari sachigaro weZimbabwe Grain Millers Association vatafadzwa musarara vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Kelvin Mutize vari kuno kuAmerica pachirongwa chiya cheyali chinokokerwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama. Tinokutambirai nemufaro paStudio 7, Kelvin.
Tinotenda chaizvo nekuva nemi.
Kelvin, ungatiudza kuti kubvira zvawapinda muno muAmerica zvii zvauri kuita?
Takauya muno tine program yeYoung Leaders Africa Initiatives. Inongonzi yari kana kuti Mandela Washington Fellowship. And takatosvika vhiki rapera iro. Takatisese vanhu vakabva kuZimbabwe takangopatsanurwa tikaiswa mumayunivhesiti akasiyana-siyana. Saka inini ndiri kuno kuArizona, kuPhoenix, kuno kudesert, kuno pisa-pisa kunoko.
Saka uri kukuona sei uchitarisa nekuZimbabwe?
Pane mukaha mukuru because tikaona kuti kwatinobva kuZimbabwe kune zviriko but ukasvika kuno kuAmerica kuArizona kwatiri kuno unotanga kuona musiyano we even access to information kuti mabhuku atinoverenga zvinhu zvakatosiyana even ukaona mararamendi avanhu akatosiyana nakare kana chikoro chatiri chacho maresources avainawo avanokwanisa kuti vapfuridze basa ravo akawanda kupfuura atinowana kuZimbabwe.
Imi mune inonzi TV yangu, ungatitsanangurire zvishoma kuti munoita sei uye kuti pane zvauri kudzidza kuArizona zvii zvauchakwanisawo kunge uchiita kuti unge uchikwenenzvera mabasa enyu?
TV yangu online TV yepaintaneti. Tinongotsvaga mavhidhiyo evanhu vari muno muAfrica nevari muZimbabwe. Tinongomaisa paintaneti kuti munhu wese anokwanisa kuona akwanise kuona. Tinoona kuti vanhu vakawanda vanhu vanouya vachizoona vanobva kunana South Africa, kunana America, kunana UK, even nevanhu vakawanda vari muZimbabwe. Saka sezvo ndiri kuno kuArizona State, kuno Arizona State University, zvinhu zvakanaka nekuti tikudzidza kuti tinokwanisa kuwana vanhu vari kuita basa iri. Nekuti vanhu vari kuita basa muAfrica vakawanda, vanhu vari kugadzira mafilimu, vari kugadzira mamovie, vari kugadzira mavhidhiyo edzimbo dzavanoimba vakawanda. Asi kuti kuvabata kunonetsa nekuti communication haina kunatso yemuAfrica inotinetsei. Saka kuno kuti kudzidzira nemwero yekuti tinokwanisa kuvandudza basa ratiri kuita sei.
Saka uchakwanisawo sei kuti unge uchinodzidzisa vamwe kumusha uko?
Chinhu chakanaka ndechekuti tisati tabva kumusha kuZimbabwe takakange titori nevanhu vatinoshanda navo vanotitevera vanotarisa mabasa redu. Ende patinodzokera kuZimbabwe vakatotimirira kusati takatokumirirai kuti zvamakadzidza muzotidzidzisawo. Saka tikutarisirawo kuti patinodzoka tinokwanisa kuwana nguva yekutandara tichidzidzisawo vamwe vatakasiya kuZimbabwe kuti vadzidzewo zvatakaita zvatiri kudzidza kunoku. Nekuti kuno kwatichabva kuno tichapiwa mabhuku ezvinhu zvese zvatichadzidza. Saka tikwanisa kutakura izvozvo tinodzidzisawo vamwe kuti vaone kuti upenyu huri sei kunoko.
Tichitarisa zvirongwa zvakaita sana TV yangu, zveTV inenge iri padande mutande reinternet, iri kutambirwa sei munyika?
Nekuti iyo nyaya yeinternet iri kutekeshera muZimbabwe. zvinhu zvakanaka chaizvo nekuti even kana pamama mafoni edu vanhu vakwanisa kuona internet vanhu vakwanisa kuona mavideo pamafoni avo nepamatelevhizini nepamakombiuta avo zvinhu zvakanaka sezvatisati tiri kuona tiri kungoonawo vanhu vari kuuya kuzoona TV yangu paintaneti vanhu vakawanda vemuzimbabwe almost vanhu tinoona kuti pavanhu vese vanouya paTV yangu vari almost about 15-20,000 pamwedzi tinoona kuti hafu yacho vanhu vemuzimbabwe vanhu vagari vanotogara muzimbabwe saka zvinhu zvakanaka kana tichiona vanhu vemuzimbabwe vachitizoona zvinhu zviri kuitika kwete muzimbabwe chete asi also muafrica rese
aiwa tinokutenda zvikuru Kelvin nekupinda muchirongwa chedu
tinotenda imi mukoma blessing maita basa chaizvo
manga makateerera kubva kuna Kelvin Mutize mukomana wechidiki akauya muno muAmerica pasi pechirongwa chinokokerwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama chinozikanwa icho nekuti Mandela Fellowship kana kuti Young African Leadership Initiative aiwa vateereri nhambetambe inoregwa ichanaka anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai maoko aJonga Khandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki.
Andichagoni kutaura nemi akandivinga kuhope sangu nirere zvikanzi hama dzangu ndatsoka ndiri kubva kuchoni asi andichafemi andichanzwi andichaoni andichagoni kutaura nemi.
Kokambo mukoma makaoma kubva kune chikomana chepauzumba ja praiser kana kuti mukudze mukombe tabva tasvika kumagume echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rakai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bato reMDC Renewal Team ropeta urongwa hwekuumba utungamiri hwematunhu pamberi pemusangano wecongress ichaitwa muna Nyamavhuvhu. Vashandi vemumabhanga vanoti vanotambira mutongo wedare reSupreme Court wekuti vemabhanga vawedzere vashandi vavo mari dzemihoro pachitariswa kuti kambani imwe neimwe iri kushanda zvakadii. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Khandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Mavhlasi Muhlanganya uye.